vagari vemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hadzichaereswa izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako makomo nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera kukumbira mvura yekunaya vachipiwa kupiwa zvekudya nguva yenzara kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinhoi Caves mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika rezimpact vanyasa nhemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare uye mapako aihwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera
unonzi muti wesadza nekuti chizvibedzi kuti kudhara masitateburu edu vakauya panapa pamuti ibveni nguva dzehondo dziya dziya kana vakakumbirira sadza vari pamuti uno zvanzi vaitiwa sadza vaibuda
vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu
asi isusu as the current generation makepisa ambokoshei bhutsu dzedu dzakoshei vakuru vekare vaisiya panze isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera ukatopuresa unotovhura zipa pasaidi apo woitira woiti nzvimbo inoera
mambo mbire vaclemens nembire vekumasonarend east vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare
makare karepo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti vanhu vodya votosiya
mambo mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasiparohwa nenyundo
dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari vanhu vaakutounza vachena vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kutsveka zvinoenderana nenzvimbo iyi
asi jinda ramambo nemagonde vawiso nemakonde vanoti vachiri kuyeresa mapako echinhoi mudzidzisi pachinhoi University of Technology kana kuchikati vajulius nyambaya vakadzidza zvitsika nemagariro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichayeri nekurasa tsika
ndo zvakafanana nenzvimbo dzedzaimboyera mukarega kuramba muchichengetedza kuyerisa kwacho nechivanhu chacho mwoyo yacho iyoyo inotama inoenda nomusare ya nzvimbo itisaeri chochaera chacho chinotama chinoenda
vanyambaya vanoti pachinhoi Caves chinoyeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbi ekubatira kana munhu achifamba mumapako kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka
hamusina kana kuyerekwa kwekuti unogona kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai zvese zvakapera ende hamusina zvaiyera zvacho zvakaenda
vanhemo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara asi mumwe wechidiki vaendry kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari
zvakakodzera kutourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura dani kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho tisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika
dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makatekerekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.